border crossings every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 17 2020. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vatatu vakashaya neCOVID-19 nezuro muBulawayo. Kanzuru yeguta reHarare inokwidza miripo ichabhadharwa nevagari vanoshanyira makiriniki nezvipatara zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakashaya muBulawayo, vamwe mazana maviri nemakumi matatu nemumwe 231 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvave kureva kuti vanhu makumi maviri nevatatu vafa nechirwere ichi muZimbabwe. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakwira kusvika pachiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu nevaviri 1362. Bazi rezveutano rinoti izvi zvakabuda muvanhu vakavhenekwa mumazuva manomwe adarika. Vamwe vanhu gumi nevaviri vakabva kuSouth Africa nemumwe chete akabva kuMozambique vakabatwawo nechirwere checoronavirus nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mazana mana nemakumi maviri nemashanu 425. Vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nemanomwe 97,000. Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa nechina nezvemiripo mitsva ichabhadhariswa vagari vanoshanyira makiriniki nezvipatara zvayo. Mibhadharo iyi yakatarwa pachishandiswa mari yekuAmerica, asi munhu achibhadhara nemari yemunyika zvichienderana nekuti mutengo wedhora rekuAmerica uri pamarii pamusika wemari pazuva iroro. Munhu mukuru achaenda kuchipatara kana kukiriniki achange achitariswa kubhadhara mari yakaenzana nemadhora mashanu emari yekuAmerica, kuchitiwo mwana mudiki achibhadhara yakaenzana nemadhora matatu ekuAmerica. Madzimai anoshandisa zvipatara nemakiriniki pakusununguka vanenge vobhadhara mari inoenzana nemadhora makumi maviri nemashanu emari yekuAmerica. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemutauriri weHarare vaMichael Chideme kana mukuru anoona nezveutano mukanzuro iyi Dr. Prosper Chonzi, sezvo vange vasiri kubatika panharembozha dzavo. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti mari itsva idzi dzichaita kuti vanhu vakawanda vakundikane kuenda kunorapwa, sezvo paine dambudziko rekuti vanhu havasi kutambira mihoro yavo ichifambirana nemari yokuAmerica iri kutaurwa iyi. Ngatinzwei vachitangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho ratorwa nekanzuru yeHarare rekubhadharisa mari yekunze kana kuti paAmerican dollars kana kuti equivalent vachishandisa bank rate idanho rinokwanisa kudzikisira mabasa ezveutano nekuda kwekuti veruzhinji vanosanganisira vashandi vekanzuri ivavo, macivil servants nevamwe vese vari kushanda mumakambani emuno munyika, ruzhinji rwevanhu havasi kutambira nemari yekunze. Izvo zvine njodzi yatingati inogona kukanganisa iya inonzi health seeking behavior yekuti munhu akarwara anenge achifanirwa kuziva kuti ndinofanirwa kumhanya kuenda kuchipatara kana kuti kuclinic. Asi nekuda kwekuti pane zenge paine barrier yema user fees iwawo emari yekunze, zvichaita kuti vamwe vanamai vanenge vakazvitakura vagoda kubarira kudzimba. Zvogoda kukanganisa zvekare mabasa atingati zveimmunization, kubayiwa majekiseni anodzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobata vana vadiki. Saka idanho ratingati risina kunge rawana ongororo kana pfungwa dzeveruzhinji vari mudhorobha reHarare. Veruzhinji nekuda kweCOVID-19 vari kuomerwa zvikuru kutoti vakwanise kuti mumba mudyiwe. Saka zvinozokonzeresa mabasa ezveutano nekuda kwekuti kuti munhu azotsvaga mari yekunze yekuti akwanise kunorapwa, mari iyoyo inogona kunetsa kubuda.
Asika varusike, vakawanda vakungochaja mitengo yavo nemari yekunze yekuAmerica iyi. Chii chingaitawo kuti kanzuru inge isingazotorawo matanho iyo? Tichiona kuti zvinhu zviri kungokwira munyika yose.
Pfungwa dzekuti mabasa ezveutano ibhizimisi rekuti munhu awane profit pane kukoshesa utano, hatisi kunyatsoziva kuti pfungwa idzodzo dziri kubvepi. Nekuda kwekuti tiri kuona maservice providers akawanda munyaya dzehealth, mumwe nemumwe ane havi yekuda mari yekuAmerica. Asi mari yekuAmerica iyi madhora aya vazhinji havana mari iyoyo sezvandamboreva zviya. Izvo zvoita kuti varombo vazhinji vasina ma-medical aid. Tinoona kuti munyika mese less than 10% yevanhu ndivo vari pa-medical aid. Vazhinji vese havana medical aid. Izvo zvokanganisa mabasa ezveutano.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Nyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumakambani sezvo vashandi vasina kuvhenekwa utachiona hwecoronavirus sezvainge zvambokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano pakavhurwa maindustry. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza kuti sei vashandi vasina kuzovhenekwa. Asi masangano evashandi rwi akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industry akati ainge akundikana kuvheneka vashandi nekuti zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vecoronavirus kana kuti matest kits aidhura. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 navamoyo.
Kwete vashandi havasi kuvhenekwa kuti vaoneke kuti vangava vane zvirere zvakadaro here. Makampanies aripo zvavo mashoma, tingati anotora matemperature paunenge uchipinda kana maclients achiuya. Tiri kuona zviri kuitika kumashops. Asi vashandi sezvambowirirana kuti zvakambotaurwa kana kuti zvakambokadzirwa neSI yange iripo patakapinda lockdown level 2, pange pakapiwa nguva yekuti within 14 days employer anofanira kuona kuti vashandi vake vese vanofanira kuva vanovavhenekwa. Hazvina kuzoitikwa izvozvo.
Saka pamunotaura nevashandi vakasiyana-siyana kumakambani aya, vari kukuudzaiwo kuti kudii sesangano rinovamiririra?
Vashandi vakawanda vanongotaura kuti haisisu tinongochekwa temperature topiwa madhende zvedu kuti tikwanise kuvhara miromo nemhino. Asi kuchekwa chaizvo kuti hatina chirwere zvinofanira kuitwa zviri pamutemo hapana.
Vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kuramba vachiwedzera zuva nezuva, uye tinoona kuti zvaburitswa nebazi rezveutano zvinoratidza kuti kubulawayo chete vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi mazuva manomwe apfuura, uye vamwe vatatu vakarasikirwa neupenyu. Muri kuitawo sei mikuti muone kuti vashandi havazogume varasikirwa neupenyu?
Sisu tega tatotanga chingati program kana kuti campaign yokuti tizvifambire kumacompanies tichiona kuti vashandi vari kubatwa zvakaita sei.
Mungatudzawo kuti urongwa uyu hunenge huchifamba sei chaizvo? Pane vamwe vamuri kushanda navo here kana kuti ringori sangano reZCTU?
Takatanga nhaurirano kuTNF kuti tiite tingati tripartite inspections kumakampani. Ndipo patiri kusangana ke nenyaya idzodzo vevashandi vari kuti since takadzokera pakambani kana takavhura, hatina kumbobvira tavhenekwa. Tinongoshanda tichingopiwa masanitizer, tichingochekwa matemperature. Asi kuvhenekwa, hatina kumbobvira tavhenekwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvishanu 645,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mashanu 335,000. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvina zvine makumi matanhatu nevanomwe 14,067. Vachitura bhajeti ravo repakati pegore nezuro, gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube havana kupamidzira mari kuhurumende, vachiti hurumende haina kushandisa mari yese yayakapiwa. Naizvozvo ichashandisa pamabasa ayo mari yakatarwa yegore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vati hurumende yaifanirwa kuisa mari zhinji munyika, zvikuru sei panguva ino apo nyika yakatarisana nematambudziko mazhinji. VaGwanyanya vativo hurumende inofanirwa kusuduruka panyaya yezvemafambisiro anoitwa nyaya dzezveupfumi, irege vanhu vemabhizimisi kuti vagadzirise nyaya iyi.
Pane pfungwa iri kuuya navamutuli Ncube yemaitiro ezvinhu. Mukatarisa pesa, pane dzimwe tsika dzaitwa nehurumende dzaakutanga kusvipwa. Ruoko rwakareba rwehurumende, nyaya yekunokora patisina sehurumende, nyaya yekudya patisina sehurumende.
Zvamunotaura izvi ndezvipi uye tinozviona papi?
Tikatarisa isusu pachikamu chebhajeti ichi, tarisiro yanga iripo dai kwakuri kare kuya ndekokungoti sezvo tasangana nematambudziko atinawo nedenda recovid-19, hurumende yaingoenda futi zve muhomwe dziya dzaye dzakadzika dzisingaperi inonokora yoisa mari munyika. Asi zvichipara dambudziko panyika, zvichikonzeresa kuti mitengo yezvinhu yaita muramba mhuru, zvichikonzeresa kuti iyo mari yoshayiwa simba, ndozvatisvika pano patiri pari nhasi. Asi zvashamisa vanhu kuti nematambudziko aripo iwayo, vamutuli Ncube varamba vakasunga. Kusunga chaiko vakati mari sekutara kwandakaita kubva pekutanga. Tikati mari munyika ichange ichishanda munyika ichagona kusvika nyaya yebhajeti makumi matanhatu ane zvidimbu zvitatu, 63 billion, yavakatara kubvira pekutanga ndoyavaramba vakabatirirana nayo.
Zvinorevei izvi vaGwanyanya?
Saka zvinoreva kuti hakuna mari yawedzerwa munyika. Asi zvinouya panguva ino vachiti tine matambudziko atinawo, tinoda kuti nyika, upfumi hwenyika, mari dzimbokuchidzirwa muikonomi medu nemabhiriyoni anosvika 10 nemasere, 18 billion stimulus package. Wozvibvunza kuti saka mari iyoyo ichabva kupi? Nekuti tikatarisa mari iyoyo ingatoda kutosvika mazana matatu kubva muzana pachikamu chese chemari yakaparwa kunzi change chishanda munyika change chishandiswa pabudget munyika ushaya kuti mari yacho iyo inobva kupi saka wamukana watiri kuona kuti hurumende iri kunzi aiyasuduruka panyaya yemafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika
kana hurumende ikasuduruka panyaya yemafambisirwo anoitwa zvenyaya dzeupfumi panouye chii
kuuya vemabhizimisi nevanhu ndovanonzi chipindai mumafambisirwo anoita chikamu chenyika ndozvatinoona kuona zviri kutsi kwepfungwa dzacho kuti ndozviri kwatiri kunanga senyika
tiitsanangurirevo vagwanyanya kuti kana zvadari zvinorevei
zvoreva kuti hurumende basa rayo nderekuti chii nderekuti vaya vanoita mabhizimisi vanotenga nevanotengeserana hurumende ndiye anenge achinzi ndiye anotarisa kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here zviri kuda zvakanaka here nekutiwo vatenge nekutengeserana muenvironment yakanaka ndonava basa rayo repolisi chete kwete kuti ndiyo inenge ichiti yoisa mari munyika inoisa inayo here mari yacho inenge isina ndozvatikonzeresa matambudziko paanayo saka ndikangoti paita kusvinwa kwemota kuripo nekuti zvinorwadza nekuti vanhu vanenge vasina mari nekuti vanga vajairaka kunokora pahurumende saka kunenge kusina mari iyoyo saka vamutulinure vauya nechikamu chekusvinwa kwemota asi chinorwadza semota rinorwadza kusvinwa kwaro kusvika rabuda rinorwadza saka tiri pachikamu chekuzira tiri chikamu chemuzira asi zvinotibatsira kumberi kunoendako nekuti hurumende inenge ichibudiswa shoma neshoma panyaya dzeupfumi hwenyika chizvinoita zvainofanira kunge ichiita
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence gwanyanya vari parunare kuHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepa nau anhasi Financial Gazette mune nyaya inoti COVID-19 iri kukonzera kurasikirwa kwemabasa mazhinji munyika iyo yagara iine dambudziko munyaya dzezveupfumi hwenyika Bepa naure kare rinoti nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende haisi kubatsira makambani emunyika izvo zvichakonzera kuti upfumi hwenyika husakwirira Chronicle rine nyaya inoti kutapuriranwa kwecoronavirus pakati pevanhu vasina nhoroondo yekufamba kunze kwenyika kuri kukwira izvo zviri kukonzera nyanzvi mune zveutano kuti dziyambire kuti nyika ichanetseka zvakanyanya kana vanhu vakaramba vasingateereri yambiro dzavari kupiwa muHerald kanzuro yeguta reHarare yazivisa kuti mari yekurapiwa nekubatsirwa pamakliniki ekanzuro yapamitsirwa yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Makadini vashambara remose westudio 7 vana mukoma jonga kandimire aiwa isu tinofara ndingangoti kumure Zimbabwe ndinokukurudzirai kuti ngatibude tose musi wa 31 tinotsigira kuratidza hurumende iyi kuti aiwa vamunangagwa zvakwana takuchidawo hutongi hune hujekerere tarirai muone zvakaita kumalawi zvinhu zvinofadza kwazvo kuti opposition party yakuchitonga iri ZANU-PF hakuna kwainotisvitsa aiwa nguva yakwana pari zvino dai tabatana tisachisidzirwa tarirai muone vamwe tiri kuno kumasango kurana Cape Town hapana chiri kufamba totoshwirwa kuti dai nyika yanaka tadzoka kumusha aiwa ndinotenda dini mkoma Owen pa Cape Town hapa
pamusoro vana hwande ndoda kutumira studio 7 iya nhasi ndinoda kuti demonstration rambe richitika remusi wa 31 vanhu vatambura zvisingamboiti nenge shuga tichaizivi nenge ticha iyo nenge vakadzi vakutambura muno muzimbabwe
makadi zvenyu vana mukoma tanonoka wande netimu rese restudio 7 ndofara chaizvo kupindawo pachirongwa chenyu ndokumhorisai mese kunyange nemivateereri. Inini ndinonzi Maiti Northwest. Inini ndine zvino zviri kundinetsa ndezvekuti sei vachingoti nhamba hombe yevanhu vari kubatwa COVID kuZimbabwe ringonzi vanhu ivavo vakabva kuSouth Africa. Sei kunoku kuSouth Africa kwacho nemaZimbabweans achona hatisi kumboibatwa wanhu kunoku. Ndomumbobvunzo ipapo, ndomubvunzo wangu iwowo, ndatenda.
Mangwanani mukoma jonga kane mbiri vashandi vese Studio 7 zvinonzi comrade zvichaita kutaura ndiri pano pachiredza apa musi wa 31 kana vanhu vachida kunoratidzira zvechokwadi ngavabude neuwandu hwavo vanoratidzira. Chinangwa chiripo ndechekuti hurumende inoti zvairoti hazvisi kuita hazvisi kubatsira vanhu. Saka kana vanhu vachida kunopinda mumugwagwa ngavasapinda vari voga chete, ngavapinde nevamwe vose vashandi vehurumende vemadhipatimenti akasiyana siyana. Kana hurumende ichisunga yebva yasunga munhu wese anenge ari kustriti, tione kuti panoita jeri here rinokwanisa kuakomodheta close to about maybe kana ma30 or 50,000 vanhu vanonge vapinda mustriti vanenge vakwanisa kuzobatwa kwacho. Ende pavanenge vari vabatwa ivo kana paine vanenge vachishandira hurumende mapazi akasiyana siyana nemamwe makambani makuru makuru vese vakanzi va majeri vari 50,000 tinokuva kuti madhipatimenti ivo anozosenza sei kana vashandi vacho vasiki vaenda kumajeri vachinzi vasungira nyaya yekudemonstrate. Ndizvo zvahazvo chete zvandoda kutaura macomrades.
Mamuka seiko vashamarare Studio 7? Eniwo hangu ndiri kuSouth Africa. Chinhu chandinodawo kungotaura chete maringe nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira mushe nekubudikidza kwekuti 1 uri muZimbabwe kwakawandisa, 2 even nyango varungu chevo vari kuno kunyika yeSouth Africa vanototi tinotoda Zimbabwe, asi kuti tikwanise kudzokera kuZimbabwe hazvikwanisiki nenyaya yekuti tine zvinhu zvedu zvatakarusa zvakawandisa kubudikidza nenyika iyoyo yeZimbabwe. Saka tinogara tingori venhamo chete. Even kana muZimbabwe chaiti tisununguka kubva tisununguke muZimbabwe 1980 kusvika pari nhasi, handione patakagara zvakanaka muZimbabwe. Takangogara tingori vanhu vouzvanyiriri chete, tingori vanhu vakasungwa. Saka zvinotoreva kuti nyika yeduka tangogara tingori vanhu vakangosara, tiri vanhu vepasi. Ende zvinoitwa mudzimu wenyika dzatinge tirika, zvationa zvichitwa nevana vemudzimu wenyika nezvatinoita isusu, zvinhu zvitori different, zvinhu zvakasiyana kuri kuri. Saka Zimbabwe nyika iyi handifunge kuti chatozogarawo zvakanaka here munyika iyi, tinongogara tingoriwo kuchema.
Kwazwai kwazwai paStudio 7 vanajonga ndimiri nevamwe wese vakateerera vatisikakwanisi kumenjena nemazicha. Ndoda kutaurawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Tirikukurudzira munhu wese, munhu wese anoziva zvaari ari kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, kuti tibudei tese ne1 tinoprotesta musi wa 31 July. Anoziva kuti ari kurwadziwa nezviri kuita munyika, isusu tiri kuSouth Africa. Saka handizivi kuti hamurwadziwo here mhuri yeZimbabwe, kuti isusu vana veZimbabwe tirikuya zvinongotaurwa kunzi ikonomi yeZimbabwe yatsikira. Isusu tiri kuenda kunobhoosta ikonomi yevamwe vanhu yedzimwe nyika vana veZimbabwe, instead yekuti mabhoostira atiri kuita ikonomi dzedzana naSouth Africa dai tatiri kuita munyika yedu, I think kuti Zimbabwe ingadai the bread basket of the world. Saka tinochema chaizvo chaizvo kuti nyangwe zvazvo vakatuma vakomana vavo vaanotuma nepfuti dzavo, ngatimirei takashinga.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
bazi reAmerica rinoona nezvemitemo Justice Department nezuro rakaenda kumatare edzimhosva richipomera vaimbove mutungamiri weGambia vayaya Jame mhosva yeuori uye yekuchenesa mari kana kuti money laundering. VaJame avo vakabviswa pautongi muna 2016 vanogara muupoteri kuEquatorial Guinea, asi Justice Department inoti vane dzimba dzinosvika mazana maviri nemakumi masere neimwe, kusanganisira mumwe muzinda mukuru munzvimbo inodhura zvikuru yePotomac muWashington DC. Justice Department inoti upfumi hwavaJame hwakawanikwa nenzira yeuori, naizvozvo vanofanirwa kuhutorerwa. Tabata vari kuita dzidzo dzeAfrica dzepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna kuti vatiudze pamusoro penyaya yavaJame iyi.
Munoyeuka kuti vaJame vakabviswa munyika mavo muupresidendi by popular revolution. Saka vakabuda vachimhanya vachitizira kuEquatorial Guinea. And pakubuda kwavo vainzi vaitonga nezvechisimba for 22 years, and pakutonga ipapo vari kunzi vakaba mari inopfuura bhiriyoni madhora. Mari imwe iyoyo ndo yavaishandisa vachitenga dzimba. Tinoona kuti vakatenga dzimba dzosvika 281 mapropeti ivo nemudzimai wavo, and imwe propeti yacho iri kuno kuWashington yavananzi vakatenga ne $3 million vana vavo vaidzidza kuno. Saka propeti iri kunzi yakatengwa necorruption, saka hurumende yekuno kuAmerica iri kuti ruda kutora propeti iyi sezvo ii propeti yakatengwa nemari yeuori.
Zvinogona kuitika here izvi? Hurumende yeAmerica inokwanisa here kutora dzimba idzi kana kuti propeti dzavaJame?
Pamutemo zvogona kuitika. Muno muAmerica vane mitemo yavo yakasiyana-siyana yavaishandisa kutora maassets, mapropeti nemari dzevanhu vemafia nechichi. Saka vanokwanisa kutorera vaJame pamutemo iyoyi.
Tikatarisa tinoona kuti kune vaimbova vatungamiri venyika vakawanda vakaita zvimwe chete izvozvo. Sei vangonangana navaJame sokuona kwenyu?
Kunangana kunoita nyika nevamwe vanhu kuchisiya vachisiya vamwe, ndingati ndomashandiro egeopolitics dzechisimba nemaobjectives enyika dzakasiyana-siyana. Nyika imwe neimwe ine shamwari dzayo nevaisingashamwaridzani navo, and kana ukakwanisawo kuita shamwari yedzimwe nyika haubatwi. Asi kana vanga vasiri shamwari fanika vaJame munoita vanga vari pasi pemasanctions, vakaiswa pamasanctions nakudhara neAmerica.
VaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Zvanguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vatatu vakashaya necovid-19 nezuro mubulawayo. Kanzuro yeguta reHarare inokwidza miripo ichabhadharwa nevagari vanoshanyira kiriniki nezvipatara zvayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvinzi mwenhau. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington.